Mangwanani akanaka vatereri chinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechina chivabvu 14 2020. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Nhengo nhatu dzepato guru rinopikisa reMDC Alliance dzinonzi hadzisi kuzikanwa kwadziri mushure mokupambwa nevanofungidzirwa kuti mapurisa nevasori. Rimwe sangano rinomirira varayiridzi rinoti zviri pachena kuti hurumende haina kugadzirira zvakakwana kuti zvikoro zvivhurwe. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti ratanga kutsvaga vanhu vose vakambosangana nemunhu wekupedzisira kubatwa nechirwere checoronavirus anova wechimakumi matatu nenomwe wekuchinoi ane makore makumi mana nemaviri. Munhu uyu haana nhoroondo yekufamba kunze kwenyika kana ruzivo rwekuti akasangana nemunhu ane chirwere ichi, zvinova zvinhu zvinovhundutsa zvikuru nyanzvi munyaya dzezveutano sezvo zvichireva kuti vanhu vari kurwara nechirwere ichi vanogona kunge vakawanda asi vasingazvizive nekuti vari kuvhenekwa utachiona uhu vashoma. Vanhu vapora kubva kuchirwere ichi muZimbabwe vave 13 uye vafa vachiri vana. Zvichakadaro, mapurisa nemauto ari pamaroadblocks anonzi ave kuita achiita mashoma. Asi vanhu vari kusungwa vachinzi vatyora mutemo wakadzikwa wechimbi chimbi kurwisa chirwere ichi vari kuramba vachiwanda. Bato guru rinopikisa reMDC Alliance rinoti nhengo dzaro nhatu dzakapambwa nezuro nevanofungidzirwa kuti mapurisa nevasori, asi kusvika pari zvino havasi kuzivikanwa kuti vari kupi. Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vange vasiri kudayira nharembozha yavo. Vanonzi vakapambwa vanoti muzvare Joanna Mamombe vanova mumiriri weHarare West mudare reparamende, mutevedziri wasachigaro weYouth Assembly muzvare Cecilia Chimbiri uye mutevedziri wemunyori wezvekufambiswa kwemabasa muzvare Netsai Marova. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata mutauriri weMDC Youth Assembly vaStephen Chuma.
Pari zvino tafamba nzvimbo dzinosanganisira idzo Harare Central Police Station, uko kwatange taziviswa namuzvare Joanna Mamombe kuti ndoo kwavaya kachengetedzwa nemapurisa. Tazosvika ipapo tikanzi havasi kuwanikwa, havana kumbogara vasvika panzvimbo iyoyo. Ndokuenda zvakare kunzvimbo yavasungirwa kunova ikudhuze neHarare Showgrounds, inova iyo inomanwa nepolice station yekuMilton Park. Tikasvika kupolice station yeMilton Park, mapurisa akakonfirma zvakare kuti havana kugara vaona ikoko. Asi izvi zviri pachena kuti maleaders edu eYouth Assembly, muzvare Cecilia Chimbiri vanova vice chairperson yeYouth Assembly, Joanna Mamombe honorable Harare West constituents na deputy organ Netsai Marova vaabductiwa nevasori vehurumende. Nokuti vese vari vatatu vataura nevanhu vakasiyana vavari close navo vachikonfirma kuti vari paHarare Central Prison. Saka naizvozvo seyouth assembly tinochivimbo chokuti paHarare Central ndo pawachiri nanasi.
Mboyedza were kutaura nevakuru vemapurisa uye vari kuti kudi?
Tamboyedza kufonera assistant inspector Ponyati vano vasina kukwanisa kubata nhare yavo. Tikaedza zvakare kutaura nemukuru wemapurisa weparare central office in charge of law and order. Vataura iwo kuti vatatu ava havana kunge vamboonekwa kana kunge vasungwa vakaenda panzvimbo yeHarare Central Police Station.
Izvi zvinoreva kuti vechidiki vakumbomira kuratidzira here? Zvinenge zvamira sei paurongoi?
Zvunhu zvakamira manyama amire nerongo munyika yedu. Naizvozvo hatigoni kupeta maoko vanhu vachifa nenzara. Hatigoni kupeta maoko zvunhu zvisina kumira zvakanaka munyika, especially panguva ino iyi yatakatarisa zvakare nedambudziko re-COVID-19. Zvichireva izvo kuti kuratidzira kana kuti ma-demonstrations sekutaura kwatakamboita isusu achaenderera mberi zvingadai kupararira nyika yese kusvika matambudziko evagari agadziriswa, kusvika zvichemo zvevechidiki zvagadziriswa.
Ko vamwe vanoti ino haisi nguva yekuratidzira sezvo nyika iri kurwisa chirwere checoronavirus.
Hongu ichokwadi kuti takatarisana nedambudziko re-COVID-19, asi as if that is not enough, senyika tatarisana futizve nehurumende isinganzwi kuchema kuvana veZimbabwe. Tatarisana futi nehurumende isinganzwi kushaya chikafu kuvana veZimbabwe. Saka naizvozvo hatigoni kupostpona kana kumbomirira, nokuti upenyu hwevanhu huri panjodzi, especially katakatarisana nenyaya yekuti vazhinji vari kuchema nzara mudzimba, vazhinji vari kuchema kuti zvinhu hazvina kunge zvakamira zvakanaka, mapraisi ari kukwira every day, uye hurumende iri kutarisa kuti haina kana solution yekuti ibatsire pamatambudziko ari kutarisana nevagari. Saka naizvozvo hatigoni kuramba tichipostpona kana kuramba takamira tichiwedzera dambudziko pamusoro pe-COVID-19. Zvingatobatsira chose kuti isusu vechidiki titaridze kunyunyuta kwedu kuhurumende, so that iwo vane actawo according, nokuti tikasadaro vanhu vese vangaparara noti nokuda kwechirwere che-COVID-19 chete asi nenzara.
VaStephen Chuma, mutauriri wevechidiki veMDC Youth Assembly, vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu. Chitevera musangano wakaitwa kuMount Pleasant neZuro pakati pemasangano anomirira varairidzi, vamiriri vehurumende nevamwe vane chekuita nezvedzidzo. Sangano rinomirira varairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe rinoti zviri pachena kuti hurumende haina kugadzirira zvakakwana kuti zvikoro zvivhurwe. Mutungamiriri weProgressive Teachers Union of Zimbabwe, Dr. Takawakira Zhou, vaudza Studio 7 kuti zvimwe zvezvinhu zvinofanirwa kugadziriswa zvikoro zvisati zvavhurwa: kuwanisa varairidzi vose nevana vechikoro mamaski, uye kuona kuti mabhenji muzvikoro anoenderana neurongwa hwokuti vanhu vagare vakatarangana. Tatadza kubata gurukota rezvedzidzo kuti tinzwe divi ravo, asi Dr. Zhou vati hurukuro dzichiri kuenderera mberi sezvo pane kuvirirana kuti utano hwevarairidzi nehwevana vechikoro huchengetedzwe.
Musangano uyu wanga uri at provincial level, saka zvimwe zvingava zvisina kubuda zvakawanda zvatinofunga at national level, asi musangano waratidza kuti Ministry of Education haina kugadzirira kuti zvikoro zvivhurwe. Ndosaka yanga yadana inonzi all stakeholders meeting paprovincial level kuti vanhu vapangane mazano. Zvabuda ipapo ndozvekuti zvikoro zvinokwanisa kuvhurwa chete tichienderana nemastandards akaseta neWorld Health Organization.
Mastandards amuri kureva aya akamira sei?
Rimwe ramastandards ndirinotaura kuti zvinofanira kuzovhura zvaratidza kuti denda recovid rinenge risingachipararire rabata zvikuru ne Ministry of Health kana kuti rapedzwa harisisiko ndo zvinopa kuti zvikoro zvikwanise kunge zvidini zvichivhurwa. Zvimwe zviri kudawo varairidzi ndezvekuti hurumende inge ichikwanisa kupa anonzi madisposable masks kuvana vechikoro vanopfuura 4.5 million nevarairidzi vanopfuura 134,000. Zvekare hurumende inenge ichifanira kukwanisa kufumigeta zvikoro izvo zviri almost 10,000 kaviri pazuva makuseni nemanheru pano vana vapedza kudzidza. Zvekare panenge pachidiwa ratio kuti iideredze tiinde pa 1:20. Hapadiwi ratio zvega, zvinoreva kuti nezvokugara madeski aya akagadzirwa vanhu vaviri kana vatatu kugara, zvinodawo kuti pane madeski anenge achigara munhu umwe kuti tikwanise kuti tiite social distance, uyezve nekuona kuti varairidzi vamwe vapinzwawo basa nokuti varairidzi vagara vari vashoma, uyezve hazvokwanisi kuti tiite iyoyo social or physical distance inodiwa zvichienderanawo necovid.
Konyaya yezvikoro zviri kushandiswa mukurwisana necoronavirus yambokurukurwawo here?
Kune zvikoro izvezvi zviri kushandisa kuti vanhu vanenge vachifungidzirwa kuti kudava necovid vanenge vachibvawo ndokwavanogara muquarantine. Saka zvinofanira kuti kutoita risk assessment inenge ichiitwa neMinistry of Education pamwe chete namateacher unions neveMinistry of Health kuti zvideclarewe kuti zviri safe before vana vechikoro pamwe chete namateacher vatsika kunenge kwakadaro. Pameeting haita ndokuti Ministry of Education iri ill prepared zvikoro kuti zvivhurwe zvikuru sei koto rino rechipiri. Kuzvipira kwehurumende kuti zviitike ndokuchazopa kuti zvikoro zvivhurwe nokukurumidza kana kuti zvinonoke kuvhurwa.
Munotarisira kuti hurumende ichatambira zvese izvi here, uye munoona sekuti vangazvikwanisa here sezvo vachigara vachitaura kuti havana mari yokuita zvinhu zvizhinji?
Tinotarisira kuti hurumende iite zvakatopfuura zvakadiscussa izvi kuMount Pleasant, nekuti apa hapana zvekuda kuita shortcuts. Tiri kudhila noupenyu hwevarairidzi, tiri kudhila noupenyu hwevadzidzi kana kuti vana vechikoro. Saka hongu hurumende inogara ichichema kuti haina mari, asi apa tinotokurudzira hurumende kuti ione kuti zvaita izvi kana tichida kuti ramangwana renyika rive nechiedza, uyezve kuti varairidzi nevana vechikoro vararame, uyezve nenyika irarame. Nokuti kuzvikoro uku kune vana vanobva kwakasiyana siyana, tine zvikoro zvine vana vanosvika kuma 4,000. Saka tikada kuita shortcut kunoita mariro akawandisa munyika, uye tinouraya upenyu hwavana nokuti tinoziva kuti varairidzi ndio ma best managers ye human resource kana kuti the world's best resource inova yevana vadiki vanozova neramangwana rakanaka. Saka tinotarisira hurumende kuti ijekese pfungwa, idzikise pfungwa ende iite zvese izvi kuti zvikoro zvigozovhura zvakanaka pane kuti tivhure tichida kuvhurira mariro.
Avo vange vari mutungamiri weProgressive Teachers Union of Zimbabwe, Dr. Takwakira Zhou, vari parunhare kuHarare neStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. Daily News mune nyaya pamusoro penhengo dzeparamende dzeMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa dzinonzi dziri kuramba zvekunzi dzisaenda kuparamende kuti dziratidze kutsutsumwa kwadzo mukudzingwa muparamende kwevamwe vavo. Mudeli News nekare muchevedzeri wegurukota rinoona nezvechidiki vatino machakaire vanoti hurumende ichashandisa mari kuti vana vasina pekugara vachigara mumigwagwa vakwanise kudzidziswa zvingavabatsira kuti vararame. Munews Day kambani yeEconet inonzi yakatenga ikaunza munyika zvinoshandiswa mukuvheneka vane coronavirus zvinoita zana rezviuru kubatsira vanofanirwa kuramba vachishanda harawa nevamwe. Chronicle rinoti nzvimbo yange ichivheneka vane coronavirus muBulawayo yambomira kuita basa iri kuchinzi havasisina zvinodiwa pakuita ongororo idzi. Yade nguva yenyu vachereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Magadiko Studio 7. Ini ndini tiri muno South Africa. Tinobvawo kumusha uko kuZimbabwe. Iredio itaneteka kuno. Tapane zvara tiri kuno kuSouth Africa. Iredio itatambura isu. Tinokumbirawo zvekuti mabhazi ari kutaura kuti ari kutora vanhu kuno kuSouth Africa. Vasvikone kuno kunonzi kutiyando. Vatitakurawo kuno nesuruva kuendawo kumusha. Apota svikisai uchichemo ichi tiri kuno kutiyando.
Magadiva shamarari veStudio 7. Ini ndinoitwa Robert Shabane ndiri pa Cape Town. Ndaida kutaura pamusoro pezviri kuitika mubato reMDC Alliance. Ndiri kuzwawo vamaMPs here veMDC Alliance vamwe vari kuti havasi kudzokera kubasa. Vamwewo vachiti upenyu hunozooma nekuti tinowana mari through Parliament nezvimwe zvakadaro daro. Ini ndoda kutaura pamusoro kutaura navo ivo maMPs vose anotungamirwa navachamisa kuti kana vari ipapo apa mapositioni avari ani haizi nyaya yekuti tinotambira mari kana kuti tinoita sesei. Chavanofanira kuziva ndechekuti vari kutungamirira mhuri yeZimbabwe. Zvemari izvo hasizvemisise paMDC hatiite zvemari nekuti vanhu vachiri muhondo, vanhu vari kurwa. Saka havafaniri kutarisira kuti hatizotambire mari dzedu, tinozofambisa sei, tinozodzingwa muParliament. It's not about kudzingwa muParliament asi kuita kugadzirisa zvinhu because havangakontini vachishanda vachidzingwa nemunhu asiri webato ravo. Saka zvinhu izvozvo zvinoda kugadziriswa, zvinhu izvozvo zvinoda kumiswa. Saka ngavambomira kutaura nezvekuti tinorarama through Parliament. Isusu hatisoda kuti vararame through Parliament but tatorarama seruzhinji reZimbabwe. Thank you my rabbis.
Makadi kuvana mukoma Jonga nevamwe vachamarari vose veStudio 7. Ini starangu ndinoitwa Chibaba Solomon ndiri kuno kutendisa Ivory 2. Ndoda kutaurawo zvangu ndakanangana nezviri kuitwa navamonzura navakomiti kuti ndivazivise kuti zvavari kuita izvo ndokunonzi kuzama lake kutengesa mungai parufu. Zvavari kuita izvo hazvina kana zvazvinobatsira, havana chavanowana mukati mazviri. Vari kuda kuzama, vari kushandiswa kuita zvinhu zvisingazogoni kuvabhadhara.
Kazuva yavashamarari veStudio 7, ndini Francis Kudya Kudadirwe ndiri kuno kuGuruve. Ndiri kuda kutaura pamusoro pezvaitwa neNamibia neBotswana. Vararatidza kuziva, ndozvinoratidza vatungamiriri vanoziva izvozvo. Dai zviri zvovabatanidzawo Zimbabwe vavatiso pachinzvimbo ichocho tiwanikwe tichifamba navo tichifambawo pakati tichifambidzana. Migano iyi inototiparadzanisa ukama. Dai zviri zvaitwa dziri nyika dziri nhatu kana nyika dziri dzeSouthern Africa dzabatana seizvozvo vanhu vachingofamba madiro zvese nhamo yose ingadai ichipera iyi. Iye zvinotarisa imone Zimbabwe ine nhamo, tinongori nenhamo. Nhamo kani taneta nenhamo isu. Tiri kutambudzika muZimbabwe kudarika vamwe. Kudai zvikaita saizvozvo tinenge tichingofambawo tichiendawo kuNamibia tichinotsvaga mabasa tichishanda tichingoburisa chitupa chete. Tarisai pasipoti yave kudhura iyi. Tinoiwana kupi mari yacho ye 250 3 bond? Tinoiwana kupi yekutoresa pasipoti? Zvakare pasipoti dzacho hadzimbobuda kana vanotora inobuda mheno ku19 gocha nhembe. Ndinotenda muStudio 7 vaunza chirongwa chakanaka.
Magadiko, hama zangu Studio 7. Inukwa sayo, ndri mtereri we Studio 7. Afinda wana omka na kwa na namba zenyu, kuti ninge nchitaura one ipa ndri muno South Africa. Ndri muno mbubeki. Changu ya u ndri mwenzi, ndashanyira wana wangu ndri murume, ane makore makumi mata na tume manumwe. Asi ndaita kutukira wakumusha, asi ndaka farigwa ne lockdown. Asi ndinofara kuteerera zvirongwa zveStudio 7 nyari ndiri kumusha kuZimbabwe. Zvino ndiri muno muZimbabwe ndiri kutsvakawo nzira dzekuda kuziva kuti todzokera sei kumusha nekuti tashungurudzika vana vangu vakamira mabasa zvimari zvandanga ndasungirwa zvekuti ndidzokere kumusha. Ndangosungira zvimwe zvakutoenda zvichiparara ndichishandisa kuti vange vachiwana chikafu chekudya. Saka taidawo kuziva kuti todi kuti titaure nevakuru vekuZimbabwe atati aziva kuti tingazvifambisa sei. Tinokumbirawo Studio 7 kuti kana muchigona kutibatsira mutibatsirewo tapota tiri vana veZimbabwe tingadzokerawo kumisha yedu sezvo takanga tauyawo kuti tizotsvaga rubatsiro kuvana tiwane chikafu. Vana vanga vati vanotora chikafu. Saka mazuva edu ekudzokera akatodarika nekuda kwecovid-19. Saka taidawo ruzivo totenda Studio 7 chinotibatsira nekuwana rumwe ruzivo rwakawanda.
Nechoninetsa ndechekuti uyu Ziyambe Ziyambe uyu ari kuti anogona kukana mapepa ake matare achipikisa sei mutongo wapiwa nematare dzimusha pamusoro pamaMDC. Saka zvoreva tikazani PF yacho ndo iri kuputidzira kama kakatamwa ari pakati pemaMDC iyo mugwadziwa nei pazviri mazitazindiri kuzobeka.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Matuni gumi nemana muAmerica anoti ari kuongorora chirwere chisingazikanwi chatanga kuonekwa muvana chinofungirwa kuti chakabatana necoronavirus. Dunhu reNew York rinoti rawana zana revana vane chirwere ichi, icho chinonzi chakafanana nechimwe chirwere chinonzi Kawasaki disease. Vachipa humbowo mberi kweparamende yeAmerica nemusi wechipiri, chiremba vanoona nezvezvirwere zvinotapuriranwa Dr. Anthony Fauci vakayambira hurumende nemagavhina muAmerica kuti vangwarire chirwere chave kutanga kuonekwa muvana, vachiti chirwere ichi chinoratidza sekuti chine hukama necoronavirus. Dr. Frank Guni vanopedzisa rondedzero yavo vakatarisa chirwere ichi chanangana nevana vadiki.
Hurumende dzematunhu ndo dzakatanga kuona kusanduka kana kuti chirwere ichi, zvazvoita kuti task force kana kuti chikwata kana boka riri kutungamirira kurwisa kwecovid-19 muno muAmerica kuti vataure kana kuti vape yambiro kana chiziviso kunyika yese kuti taakuona zvimwe zvisinganzwisisike. Tiri kuona kuti vana vadiki vanga vachizikanwa kuti vana vadiki vashoma vari kufa nechirwere checovid-19. Vazhinji vana vanorwara vanobatwa nechirwere ichi havaratidzi kurwara kana kuti vanenge vasina masigns and symptoms. Kunyange vanoita masigns and symptoms vazhinji vavo vari kukurumidza kupora vorarama.
Chave kuonekwa pavana vadiki iko zvino chii?
Kwapera mavhiki akati wandei taakuona kuti vana vadiki especially mainfants vacheche nevanhu vati kurei makids vaakutanga kuzvimba kumhendekedzo kwetsinga zvinofanana nechimwe chirwere chagara chichizikanwa inonzi Kawasaki disease kana kuti Kawasaki syndrome.
Kawasaki syndrome iyi ndiyei Dr. Gudi? Mukatitaurirawo zvishomanana pamusoro payo musati maenderera mberi.
Ichi Kawasaki syndrome chirwere chakada kuita serashi chinowanikwa muvana vadiki. Chine mastages akata matatu. Chinozvimbisa tsinga nhete dzekumakumbo vamwe vanoita muviri wese asi kunyanya dzikumakumbo nekuzvigunwe votanga kufunuka ganda rekoko ndiyo Kawasaki iyoyo muchirungu tingati chinokonzera inonzi vasculitis kana kuti inflammation yemamedial nemasmall vessels zvinoafekta zvakare mambabvu watinoti lymphatic system yemwana neganda nemamucous membrane kana mukanwa mukati memukanwa zvekare tinogona kuona Kawasaki disease iyoyo saka zvata Kawasaki disease chirwere chagara chichitozikanwa kuti chiriko asi chirwere chisingangoitiki nguva dzese it's a very rare disease inogara zvayo kwemazuva mashoma anoona sometimes in 2 weeks but chirwere chinorapika chagara chiriko but zvatiri kuona iye zvino izvi kuvana vadiki vanenge vapora kubva mucovid-19 taakuona kuti vana ivavo vakuita kuzvimba ikoko kwakada kufanana neKawasaki disease but it's not really Kawasaki yacho saka pari zvino hapasati pava neungwaru kana kusine ruzivo rwakakwana kuti tinyatsokunzwisisa kuti ukama huripo hwecovid-19 neKawasaki huri papi
pane zera here revana vari kuratidza zvamuri kutsanangura izvi kana kuti vana vese zvavo
kuona vana vane mazera ari pasi pemakore mashanu kana kuti vanosvika makore mashanu ndo vazhinji vari kupresenta nekuzvimba nekuputika kana kuti kufunuka kwekuzvigunwe uku kwechirwere icho chichi saka kupindura mubvunzo wenyu vana vacheche cheche kusvika tingati kubva kuzero kusvika pa5 years ndo vana vatiri kuona vari kuratidza iko kufunufunuka nekuzvimba uku
tataura pamusoro petask force yekuwhite house inoona nezvechirwere checoronavirus yambiro yairi kupa ndiyekuti
task force yenyika inotarisira kurwisana nechirwere ichi iri kupa yambiro nechiziviso kuhurumende dzese dzematunhu nehurumende yenyika yese uye kubazi rezvedzidzo kuti izvi zviri kuitwa nehurumende zvokuti ngatikurumidzei kuvhura makambani uye kuti vana vadzokere kuchikoro zvine dambudziko rekuti chekutanga vana ava kunyange vakange vapora kubva kucovid-19 nokuda kwechirwere chaakuuya ichi tinogona kudzokera kumashure mukurwisana necovid-19 nokuti vana ivavo vanogona kuzonorwara nechirwere ichochi
izvi zviri kuitika kuvana zviri kuitika muamerica mega here kana kuti zviri kuitika kunyika dzese dzine coronavirus
taakuona kuti kubritain zvaakutanga kuonekwawo zvakare asi kune dzimwe nyika china semuenzaniso hatisi kuona uwandu hwevana vari kunziva nechirwere ichocho south korea hatisi kuonawo zvakare uwandu ihwohwo hapana ari kuziva kuti sei zvakamira zvakadaro kune mamwe mativi epasi rese kungava kunana africa kuasia kana kumwekwese hakuna kumwe kuzhinji kwatiri kunzwa zvekare kuti vana vari kuita dambudziko rimwe chete iroro saka pane zvakawanda zvatisati taziva nechirwere ichi zvekuti tikada kumhanyira kuti ngativhurei tidzokere tinogona kuwirwa nedambudziko rakakurisisa kupfuura ratiinaro america ikatogwadama kuwira pasi chaiko ndo yambiro iri kupiwai
avo vange vari nyanzvi mune zveutano Dr. Frank Guni vari parunhare kuvirginia muno muamerica nestudio 7 sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi bato guru rinopikisa remdc alliance rinoti nhengo dzaro nhatu hadzisi kuzikamwa kwadziri mushure mokupambwa nevanofungidzirwa kuti mapurisa nevasori sangano revarayiridzi reprogressive teachers union of zimbabwe rinoti zviri pachena kuti hurumende haina kugadzirira zvakakwana kuti zvikoro zvivhurwe tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupaizve dzimwe nhau ini ndini tanonoka wande ndiri muwashington dc ndichiti moswera zvakanaka.